Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingena lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chivabvu 20, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCovid-19 muZimbabwe vachiri 46 uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana.
Asi huwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoradzika nhengo yeZANU-PF kuHeroes Acre vachishoropodza kuratidzira kuri kuitwa munguva yelockdown.
Munozviziva kuti munyika muno haugoni kungofamba kana nepfuti kana nerekeni kana muraini chaimo. Hurumende yedu inoziso rinodongera pese pese kuti chero munhu akatakura tsvimbo muraini andozikana ninga akatakura tsvimbo.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vaMnangagwa havasi kuratidza utungamiri panyaya iri kupomerwa mapurisa nevasori yekuva nechekuita nekupambwa kwenhengo dzevechidiki dzebato ravo nhatu. Iyi ndiye mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe huchiri pa46 uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi huwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Vakaitwa gamba renyika vaAbsalom Skosana varadzikwa nhasi pamarinda emagamba eHeroes Acre. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachishandisa mukana uyu kutsoropodza nyaya yekuratidzira. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashitora mashoko avo pakuradzikwa kwavaSkosana paHeroes Acre, vaMnangagwa vatsoropodza nyaya yekuratidzira munyika, vachiti nyika inofanira kugara iine runyararo.
We must never endanger the lives of people through illegal, reckless and unwarranted demonstrations.
Hatifanire kuita zvemhirizhonga kubudikidza nekuratidzira kusiri pamutemo uye kusina musoro kuitira kusutsukidza nyaya dzematongerwo enyika.
Mashoko avaMnangagwa aya ashorwa nemutauriri wemutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vankululeko Sibanda sezvo anoya apo nhengo dzeMDC nhatu dzinosanganisira mumiriri weHarare West muParamende muzvare Johana Mamombe dzichiti dzakatochwa svondo rapera mushure mekuratidzira kwakaitwa nevechidiki vebato iri muWarren Park.
Kuti vachiita zvavo zvekutamba vachida kuchikidzira vanhu vachiti ivo vana vachagona kugadzira nyika yavo nenyaya yekuti ndendichitini regerai zvematongerwo enyika ndiitendega panguva ino hazvifambe hakuna kwazvinoenda. Tinoziva kuti kana iri nyaya yeZimbabwe vanokutaura kuri pamusoro kunokunda vamwe vese vana vemuZimbabwe vari pamwe chete vachiwirirana kuti tinoita sei. Tingaite kusvika pakurwara kana kusvika pakuti paita kunetsekana kukuru chaizvo zvinoitika ndezvekuti vana vemuZimbabwe vanenge vachine kodzero yepamusoro yekuti vasangane vachitaurirana kuti zvino nyika yedu zvayamira kudai todini togadzirisa zvino chirudzwai.
zvichakadai vamunangagwa vakurudzira vechidiki kuti vaite zvinhu zvinosimudzira upfumi hwenyika pamwe nekuchengetedza runyararo munyika. Izvi zvatsinirwa nemurongi wemisangano muzanu PF uye vari mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika vaVictor Matema Danda, avo vanga varipo pakuradzikwa kwavasikosana.
Kuzvibata nekuve dedicated neku ita toll the line famba negwara remusangano kuzvininipisa chinhu chisingawanikwi muvanhu kana vawana leadership positions, but vasikosana vaizvikwanisa.
Vasikosana avo vakambo vemutungamiri weboka revechidiki muzanu PF kwenguva yakareba vakashaya nechishanu svondo rapera kubulawayo mushure mekurwara nechirwere chemwoyo. Vasikosana vakazvarwa musi wa20 Gumiguru 1949 uye vakapinda mune zvematongerwo enyika nyika isati yawana kuzvitonga kuzere. Vakarwa hondo vari kudivi reZapu. Vakazotungamira boka revechidiki muzanu PF mushure mekubatana kwakaita Zapu nezanu muna 1987 pavakazoenda kwamupfiga nebwe nechishanu. Ndo vanga vakafanobata chigaro chasa chigaro wezanu PF muprovinsi yeBulawayo. Vasikosana vasiya mudzimai amai Jelena Dube Sikosana, vana vashanu nevazukuru vatanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri webato guru rinopikisa RMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa havasi kuratidza utungamiri panyaya iri kupomerwa mapurisa nevasori yekuva nechekuita nekupambwa kwenhengo dzevechidiki nhatu dzebato ravo. VaChamisa vadzokorora kuti zviri kuitika muZimbabwe zvave kuda kuti United Nations ipindire. Uye vanoti vakatosvitsa tsamba kuUnited Nations kuti iongorore nezvekupambwa kwevatatu ava. VaChamisa vati vaMnangagwa vawana mikana miviri yekutaura nenyika semuenzaniso nhasi pavanga vachitaura kumarinda eHeroes Acre uye nemusi wemugovera panyaya yelockdown, asi havana kana kutaura nezvekupambwa nekushungurudzwa kwenhengo yeparamende inomirira Harare West muzvare Joanna Mamombe, mutevedzeri wasachigaro weMDC Youth Assembly muzvare Cecilia Chimbiri uye mutevedzeri wemurongi wemisangano muzvare Netsai Marova. Vatatu ava vanoti vakapambwa kuWarren Park vakazowanikwa kuBindura. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vanoti vakakumbira mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga kuti vaongorore nyaya iyi. Vanotiwo vanhu vanofanira kumirira kuti ongororo iyi itange yapera kwete kutaura zvisina umbowo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe divi ravo, asi tabata vaChamisa avanoti havana chivimbo nezviri kuitwa nehurumende.
Nyika itovakwi nezvatakaona zvakaitirwa vanasikana vatata, kuti unotorawo vanasikana vechidiki vakadaro woenda navo woedza ndowavatuma kuti vaite izvozvo, kana kuti hausiwe kana uri baba mumusha kana uri sa mukomo wangu Mnangagwa uri pachigaro chawakanditorera kukoti kuconstitutional court uko, unofanira kuti ushandise chigaro ichocho zvakaremekedzwa.
Saka dei muri mimi muri kutungamira zvii zvamaita zvakasiyana nezvaitwa navamunangagwa.
Denda ndirini Mnangagwa, denda kanoshanyira asikana, denda ndiri Mnangagwa, denda katoti paite vainvestigations, denda ndiri Mnangagwa ndakabvunza kuti vakanga vari paduty musiyo ndianani, vakanga vari paroadblock, vakanga vari kucentral zvakambofamba sei kuti zvinhu zvakadai zviitike. Denda ndiri Mnangagwa ndatova neinvestigation inenge yakaitwa kugadzira zvunhu kuti nyika ifambe, asi ndinotenda Mwari kuti handisini Mnangagwa, ndina hangu Chamisa, asi ndinotaura mashoko ekudei ndiri ndiripo pachigaro chiye, ndei ndiripo ndini ndiripo pamusoro pai, ndo zvinhu zvataita zvinoita kuti vanhu vavandudzwe, vanhu varemekedzwe, kodzero dzavo dziremekedzwe. Izvo kuti vanhu vanotorwa vachiitwa musengabere izvi zvinhu zvokuti vanotorwa vachitumbwa izvi, ike zvino ndonga yanyaya yechi50 kana kuti makumi mashanu kubva gore rapera muna 2019. Haisi nyika yakadaro. Hapana kana umwe chete akambosungwa, hapana pakambonzi izvi zvazvibvumidzwi nenyika kana nehurumende. Vanozviita vanonzi vanenge vane pfuti, vanenge vachitaura nevakuru vavo vanavo pamafoni vachiti toita sei mashefu.
Izvi zvinorevei semaonero enyu vachamisa?
Kuratidza kuti vanhu vanotova neurongwa hwavanahwo vane mabasa erima. Isu hatiwirirani nemaitiro akadai, hatiwirirani nekuita kwakadai pakutonga. Wokuti wabuda mbamani aiwa mukatarisa nyai inyaya yakaomarara zvikuru.
Asika vamwe vachamisa vari kuti pamwe dzinogona kunge dzingori hadzo mbavha hadzo dzangadzi nepfuti.
Munoziziva kuti munyika muno haugoni kungofamba kana nepfuti kana nerekeni kana muraini chaimo. Hurumende yedu inoziviso rinodongera pese pese kuti chero munaka takura tsvimbo muraini andozikana ninga akatakura tsvimbo. Nokuti nyika yedu inomutemo wokutarisa kuti anochengeta pfuti ndiani, anofamba nechombo chakati ndiani, uye papa nemaroadblock ka. Kusaka zvingafamba sei kuti vanhu vafambe kwenguva yakareba kudaro kunzo kuti vanenge vachitotorwa nevanhu vanenge vane masimba ari muhurumende.
Zvino kana mava makara asiona nenyaya yogadziriswa sei vachamisa?
Saka izvozvi ndosaka tati isu nyaya ingaende kunoinvestigatewa neUnited Nations kuita kuti izame kudzisekenudza nekuzarura nyaya, nokuti kuti itwe naamunangagwa nehama dzavo handifungi kuti pane chinobuda. Nekuti nyaya yokuti munhu ndiye unenge anda kunodzvara mudzi woita mukoyo wayo, vari conflicted uye havana interest yekuona kwataita nenhoroonda, havana chido chokuti vagadzirise nyaya dzakadai, nokuti ndo vanenge vakaipara nzongo havangagoni kuiripa.
Mutungamiri webato guru rinopikisa MDC Alliance Vanelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Bazi rezvedzidzo yepasi rinoti rinoda mabhiriyoni makumi maviri nerimwe emadhora kuitira kuti rikwanise kuvhura zvikoro richitevera zvese zvinodiwa kuti vadzidzi nevarairidzi vasabatwe neutachiwana wecoronavirus. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitsanangura urongwa hwekuvhurwa kwezvikoro kukomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi, munyori mubazi iri Amai Tumisani Tavela vati mari iyi inodiwa kuwedzera varayiridzi kutenga zvekuchengetedza vanhu zvakaita semamask, mathermometer, kutenga macheya, mabhenji pamwe nematende ekuti vana vadzidzire pazvikoro zvese zvinodarika zviuru zvipfumbamwe nemazana mashanu munyika yese. Vati vanotarisira kuti mari iyi ichabva kuhurumende, masangano anopa rubatsiro, vane makambani anoshanda munyaya dzedzidzo, uye vanofara kuti mamwe masangano ave kutopa rubatsiro. Amai Tavela vati pari zvino havazive kuti zvikoro zvichavhurwa rini sezvo vachiri kunzwa pfungwa dzevese vane chekuita nedzidzo munyika, kusanganisira masangano anomiririra varayiridzi. Vati zvikoro zvichavhurwa muzvikamu zvishanu, uye chikamu chekutanga ndechevana vari kunyora bvunzo gore rino sezvakataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa svondo rapfuura. Vati kunyange pakaita wirirano yekuti zvikoro zvovhurwa rini, vanoda masvondo mana kana kudarika egadziriro dzakaita sekudzidzisa varayiridzi nyaya dzeutano hwakanangana necovid-19.
Then we also are convinced that for us to be able to open, we need at least 4 weeks for logistical issues.
Noda masvondo mana kuti tikwanise kuvhura zvikoro. Tinoda kudzidzisa varayiridzi vedu, tinoda kutenga mapPEs nezvimwe zvose zvinodiwa kuti tikwanise kuvhura zvikoro takagadzirira.
Pachikamu chekutanga icho chine grade 7, form 4 ne form 6 chinenge chine vana 667,476 nevarairidzi 66,748. Amai Tavela vati chikamu chechipiri chichatanga mushure mumasvondo matatu zvikoro zvavhurwa, uye pachikamu ichi pachapinda vana vachanyora bvunzo dzegore rinouya vano vemagrade 6, form 3 ne form 5. Chikamu chinotevera chinenge chiri chema form 1 ne 2, kozoti magrade 2, 3 ne 4, kozoti grade 1 ne ECD ndivo vachapinda pachikamu chekupedzisera. Amai Tavela vati vana vakawanda zvikuru makirasi, nekudaro makirasi achapatsanurwa kuitira kuti vana vakwanise kugara vakaparadzana sezvinodiwa pamutemo wekudzivirira COVID-19. Vati izvi zvichaita kuti padiwe varairidzi vakawanda vachiti vakatopiwa mvumo yekupinza mabasa. Varairidzi zviru zviviri nemazana matatu mwedzi unouya. Vatiwo vakatoisa chikumbiro chekuti vanoda vamwe varairidzi zviru zvitanhatu. Asi amai Taylor vati kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Panoda varairidzi 290,382 pavana vose vari muzvikoro vanhu vemamiriyoni mana nemazana mashanu ezviuru. Pari zvino bazi iri rine varairidzi zana nemakumana ezviuru. Pakurumugari wemuHarare vaOwen Hiwayo vaudza Studio 7 kuti vanofara negadziro iri kuitwa nehurumende vachiti havangaendesi mwana wavo kuchikoro kana zvisina kujeka kuti utano hwake hunenge hwakachengetedzwa sei.
Ndichekutanga tichiita samwana kuti uye pachikoro tinoita sakuti mubereki nemudzidzisi ndo vanhu vanenge vavanga vachiona kuti pari kuenda mwana pakamira sei. Saka ministry yaripa assurance kuvabereki kuti iri kutora matanho kuti mwana wavo kana mwana achinga auya pachikoro ari safe zvakadini. Uyezve vanodzidzisa vacho tiri kuona kuti vanenge vari safe here nekuti chirwere ichi chiita zvekutapurirwa.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano reNational Association of School Development Associations and Committees vabhani manokore vaudza Studio 7 kuti vachaedza zvose zvavanokwanisa kuitira kuona kuti vana vadzokera kuchikoro zvakanaka.
Sekutaura kwatakaita danho rekuti utano huchengetedzeke muzvikoro medu ibasa rinofanirwa kuitwa nesu vabereki pamwe neministri yedu. Asi isu vabereki ndisu tine dzidzo, tinoda kutoda kuti vana vedu vawane dzidzo inodiwa. Saka tichitarisira kuti bereki ari wose ngaaite pese paanokwanisa. Vabereki takabatana ngatiite zvese zvatinokwanisa kuti vadzidzi vedu vawane zvinovachengetedza.
Zvikoro zvakavharwa muna kurume senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Kunyange hazvo zvikoro zvakavharwa, amai Tavela vati bazi ravo riri kutora matanho akasiyana siyana akaita sekushandisa madande mutande nemaredhiyo kuitira kuti vana varambe vachidzidza kunyange vasiri kuenda kuchikoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Nyanzvi nyadzo zvoutano dzinodi kupedza dambudziko rechirwere checoronavirus chapararira pasi rose. Panofanira kunge pawanikwa mushonga wenhomba kana kuti vaccine unokwanisa kudzivirira kutapuriranwa pamwe nekupararira kwechirwere ichi. Asi dzimwe nyanzvi idzi dzinotiwo zvinogona kutora nguva iri pakati pegore nechidimbu kusvika kumakore maviri kana kudarika kuti pawanikwe mushonga wenhomba unodzivirira vanhu kuti vasabatwe neutachiona uhu. Muchikamu chedu chati tarisa zviri kuitwa nezvaro reZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata imwe nyanzvi munyaya dzezvirwere zvinotapuriranwa Dr. Frank Gunning.
Pari zvino pane humbo huri kubuda hwekuti pangangoita zvingabatsire vanhu pasi rese nenyaya yenhomba kana kuti yatinoti vaccine. Kunyanyanya pane mhando candidate vaccine iri kuitwa National Institutes of Health iri kuranwa neModerna. Iyoyo pari zvino yaratidza kuti inokwanisa kudzivirira vanhu kana vakange vaitwa exposed kana kuti vakawana utachiwana hweCOVID-19. Asi regai ndiyambire ndichiti yanga iri a very small controlled study. Zviri kuda kuti kuongororwa ikoko kuvandudzwe kuitwa vanhu vakawanda tozoona zvakare inonzi challenge exposure, yekuti kana munhu akange apiwa nhombai akasangana neutachiona chaihwo zvinotibatsira sei kune vanhu vakawanda. Asi tasvika ikoko ingori a very quick snap inoratidza kuti there is a promise kana kuti it's a very promising vaccine. Asi haisati yasvika pakuti inzi aiwa tawana mushonga unobatsira. Pane ma candidate vaccines akati wandei, saka ndoda kuti vanhu vanzwise kuti pari zvino tine ma candidate vaccines asati tawane vaccine chaiyo inozidzwe inoshanda. Asi pane mushonga inoda kuti inotiratidza kuti inogona kutibatsira. Hatizive kuti ichanyatsokubatsira here, asi pari zvino ine tarisiro yakanaka chaizvo.
tirikunzwa kudzimwe nyanzvi mune zveutano dzichitaura kuti zvinogona kutora makore kuti pange pachiwanikwa mushonga unobatsira. Munoti
kana tichitarisa kugadzirwa kwemavaccines kana kwenhomba idzodzidzi makore apfuura kana kuzvinyatsozikana ndezvekuti zvinototora makore anogona kusvika gumi kana kuraudzira kuti vaccine inyatsogadzirwa zvakanaka ichiongororwa ichiitwa inonzi peer review ichiendeswa kumastudies akati wandei anozotibatsira kuti tione kuti chokwadi chekutanga mushonga uyu unoshanda izvozvo here, chechipiri uri safe here. Zvese izvozvo zvinogona kutora makore anotanga matatu kana kusvika pagumi. Asi zvatisiyanei pari zvino tisingarasi zvedu manzwi anotaurwa namufunafundo wekuchina, zvatisiyanei pari zvino ndezvekuti iye zvinoizvi kuri kuita maonera pamwe chimwa chemuzvikuru. Makambani anogadzira mishonga nemaresearchers nemascientists vanhu vese pasi rese vari kupatanidza pfungwa dzese kuti ngatibatanidzei musoro pamwe chete tigadzire mushonga unokwanisa kubatsira vanhu nechimbi chimwe.
Avo vanga vari imwe nyanzvi mune zvirwere zvinotapuriranwa Dr. Frank Guni vari parunare muVirginia muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zviviri zvakafa nemusi wesvondo, zvimwe zviviri zvikaitwa kafira mberi mushure mekurohwa zvakaipisisa nevamwe varimi vekuBotswana zvichipomerwa mhosva yekubambudzi. Shingirai Madondo anotipanyaya inotevera.
Varume vechidiki vakaurayiwa ava vanonzi vakarohwa zvakaipisisa mushure mekuonekwa vari kumatanga emombe nembudzi mushobo munongo uyo uri kumabvazuva kweBotswana. Vanonzi vakarohwa nevarume gumi asi vaviri vavo vakaitwa kafira mberi, vanonzi vakakwanisa kutiza. Mapurisa emuBotswana anoti vakafa ndivatabani Ncube avo vanga vave nemakore makumi maviri nematatu pamwe nevashingi vemasocha avo vanga vave nemakore makumi matatu uye vose vachibva kuPlumtree. Mapurisa anoti vaviri ava vakafira panzvimbo yavakaroverwa uye vamwe vaviri vanonzi vakakwanisa kupunyuka ndokutiza uye mapurisa asi kuziva mazita avo. Mupurisa ari kuferefeta nyaya iva Obedston vati vaviri vakapondwa ava vakawanikwa vari musango riri pedyo nematanga evagari vepagobe mumusha wobobonom ndokubva wasungwa maoko ndokurova vachipomerwa mhosva yekubambudzizana negumi neina.
Nyaya iripo ndeyekuti vapfuyi vemuBotswana ava vanogara vachinetswa nembavha dzemamombe nembudzi dzavo. Izvi ndizvo zvakaita kuti vapfuyi ava varove zvizvarwa zvemuZimbabwe izvi ndokuuraya vaviri.
Vaston vati kuzvindikitwa kwakaita vaviri ava kwakaita kuti vafire panzvimbo yavairoverwa. Asi Vaston vati varimi gumi ava vaifanirwa kumhanyara nyaya yavo kumapurisa kwete kuti vaise mutemo mumaoko avo.
Vanhu vanokunzirwa kumhanyara nyaya yavo kumapurisa kuti vemutemo vatore matanho anoenderana nezvinodiwa nebumbiro remutemo pane kuzvitorera mutemo mumaoko.
Mitumbi yevaviri ava iri pachipatara chebomonongo uye vakaponda vanhu ava vakasungwa nemapurisa vari kutarisirwa kumisa pamberi pematare emajastrate mudunhu iri chero zuva. Studio 7 anakukwanisa kunzwa divi remuzinda weZimbabwe muBotswana sezvo muzinda wati haukwanisi kutaura pamusoro penyaya iri mumaoko emapurisa. Studio 7 anokukwanisa kuziva kana hama dzevafi ava dzakaziviswa asi yatora danho rekuburitsa mazita aya senzira yekuzivisa hama neshamwari dzevafi ava. Mapurisa anoti pane mombe dzinosvika churu chimwe chete nembudzi mazana matanhatu nemakumi manomwe kotiwo madhongi zana zvakabiwa muBotswana gore rapera. Kunyange hazvo kuno umbo hwekuti zvipfuwo zvevagari venyika iyi zviri kubiwa, nyanzvi munyaya dzemitemo uye vachidzidzisa mutemo paGaborone University College of Law vachaos kungwengwe vanoti kuuraya kwezvizvarwa zveZimbabwe zviri izvi hakusimbaradzi ukama hwenyika mbiri idzi.
Zvavaita izvi hazvikanganisi ukama hwavo neZimbabwe chete asi ivi dzimwe nyika, because haasi maZimbabwe ndzogari ari muBotswana. Nyika zhinji dzine manationals vadzi vari muBotswana, vamwe vachashavo kuti maybe isu tingaita ma next targets, and zvaita futi zvakanganisa kuti ukama hwavo.
Muna 2010, Zimbabwe ene Botswana zakambo kandina na makovune matete. Mushure mekusungwa kwavashandi vatatu vebazi remuBotswana rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka dzesango. Vapinda kuti reZimbabwe vasina mvumo. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Masera Safe Studio 7 apa kuda kwashe panamibia ndikuda kwashe kwa tiri kuno kususu rongwa kuti tidzokere kumusha tichisina rwakanyanya because kuno kutakwanisa kunge tichifambawo takwanisa kunge tichizvitsvakira kuti toita zvipi nezvipi. Saka tinongotenda Mwari naizvozvo kuti kuno kukwatiri kuri nani vanhu takufamba takwanisa kunge tichishanda tadzokera kumabasa. Aiwa tinotenda.
Ehe, taurai tizwe sister Sekai muri kupi?
Ndiri ku Joburg Cape Town site. Ku Joburg kokambira zvakanaka tete mavelasi problem ime yashukusangana nayo demas bugs ta kushaikira kuno. Ah kuzoenda kumusha pa UK kuti vanhu vakaenda irwenda iri hot chat. Hakuna kana hama iri kuenda zvakaoma. Pane munyinyo akashaya akazoenda muswa 1 week akasiya murume nemwana wana regret 6 oti ndakasa kuvana nyara dzinyaradzika taisvika kurakanda munhu ende bhodhi kana yasvika kumusha there's no bhodhi viewing yakaitwa ikoko. Zvinorwadza kuti murume mukadzi wake anorigwa asipo mwana asipo. Saka zvinhu zvokuti kaeveni zvakatibata kuchokwadi ine foreign language aiso mabhodha edu akavharwa hatisi kukwanisa kuenda kunochema nehama dzedu kasarasikirwa nevadiwa vesouth africa.
Vakanga
vadzivashaya nei hama akanga achingorwara zvakewo besides zvecorona izvi munhu akanga achirwarawo zvake understand kuti munhu wedu akanga achirwara nopasoskopa kushaya for a long time.
Dokta, pane zvino tinoona kuti nyika dzakawanda dzichiri palockdown.
Lockdown yakakosha mazelasi nekuti chirwere checoronavirus chinopararira easily from one person to another person. The best way yekuchidzivirira iprevention kuti vanhu vasakwanise kufamba kana kusangana mune nzvimbo dzavangaparadzanira. Lockdown inobatsira kurestricta mamovements, inobatsira kureducer interaction yevanhu. That way zvinobatsira kuti chirwere chisatapurira from one person to another or from one person to another person.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Muchirongwa che Live Talk na 8 PM tirikutarisa mamiriro akaita zvino munyaya dzecoronavirus. Takatarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Kuizika disenda baku VOA Njebele.